Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo gunyana 17 2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa votarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechina asi vamwe vachiti vanofanira kuti vatsiurwe nenyaya iri kupomerwa hurumende yavo yekumbunyikidza vanopikisa. Asi vezanupf vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pedare reUnited Nations General Assembly nemusi wechina. Vamwe vari kutaura musi uyu vanosanganisirawo vatungamiri venyika dzakaita seKenya, Malawi, Cameroon, Italy nedzimwe. Asi sechave chigariro, Brazil ndiyo inotanga kutaura ichiteverwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemusi wechipiri. Asi vamunangagwa vari kuenda kumusangano uyu vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachichema-chema kuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa sezvo kubva zvapera sarudzo nengo dzebato rinopikisa dzeTripusi 16 dzasungwa nemapurisa dzichipomerwa mhosva dzemhirizhonga kunyanya. Dzimwe nengo dzebato iri dzinoti kunyangwe dzikanomangara dzinobva dzasungwa nemapurisa padzinenge dzichimhangarira nengo dzeZANU-PF. Mapurisa pasina kupa umbowo akangoburitsa mashoko kuvatori venhau achiti ane umbowo hwekuti veTripleC vanoda kuratidzira zvitevera sarudzo dzakashorwa munyika nemasangano akaita seSADC, African Union, European Union, America nemamwe. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya yeZimbabwe inofanira kuzeiwa kunyangwe kumucheto wemusangano weUnited Nations uyo. Asi vanokokera bato reZANU-PF mudare reParamende vapupuraito garepi vanoti zvekuti Zimbabwe izeiwe hazvina nematuro ose.
Tinoziva zvikuru kuti vazhinji kana kwangotanga kuita misangano mikuru yedzinyika sezvizvi ndokwavanenge vachida kusvibisa nokuti nyika yedu ionekwe nenzira isiri iyo. General Assembly kune maprograms, kune mareasons anenge akaunganira vatungamiri vedzinyika. Saka tinenge tichida kunotaura zvokuti kuda kuno mumwe wakapa akasimba akapara mhosva yake, mumwe wakatorawo mukadzi womunhu uri kuda kusumba, ndodzototaura kugeneral assembly.
Kugeneral assembly kunenge kuchida kutaurwa nyaya dzakaita sei vatogarepo?
General Assembly ine zvikuru zvinofanira kutaurwa zvedzinyika zvinovavarira kuti pasikosi pabudirire paende mberi. Zvino vazhinji vamunonzwa vanonzi vanenge vachisungwa namapurisa vane mhosva dzavo, asi nemhaka yekuti vanenge vachida kupotera kupolitics vanobva vamanya kuti ini ndasungwa nokuti ndiri wepolitics, ndiri webato rakati nerakati. Zvizhinji zvacho ukazvitarisa vanhu vakonana padoro varwa waroga wotoenda kune rimwe bato woda kuvavarira kuvanda ikoko. Haisiyo nyaya yatinonotaura kugeneral assembly, asi vazhinji vedu tinovaziva kunge kamwana kanosikana kakaona vaenzi vakange varipo kanotanga kurudza mhere kanokona kupikirira namai nababa ndozvatinoona
munorevera pamba jekezi
kazhinji kana pakamuita musangano imomuno muzimbabwe kana musadhaki kana muau kana ikoko kugeneral assembly unotanga kunzwa kuti masori zvakadai takaita maelections tikatopedza kati tichifambira mberi nenyika nyika aiva inopita nekusvibisa zita renyika yavo saka ngatishandei pamwe chete kuparamendi kwatiri tinavo ivava vemapato iyo tpc vamiriri vaitinavo ivo hatina kumbonzwa unokombeni tinotovaona vari mufaro wakanyanya kana tozoona zviri mumapepa tinotoshandisisa kuti zvino ndovai vanga vachifara kudaro here nhasi wakundasundidzirwa ndazodai zvokunyepa vanongofarira kusvibisa zita renyika ameno kuti unovatuma mweya rudziiroyo
vanokokera bato rezanup f mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunhare muharare asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo kanzura weward 26 kuglenora muharare vaomberai ishe nhende avo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya vaitwa kafira mberi vanoti kunyange vachiri muchipatara vachiri kuramba vachityisidzirwa nevasori ava ngatinzwei hurukuro yataita navo uye tatanga nekubvunza kuti vave kunzwa sei
tiripo tiri kuzama kuti tinayo yatichiri kudzimba makumba adzo nekama zvakanaka asi tinanavirira kuti miri ite zvakanaka pamukuro wakatakaitwa nekuvhiririrwa tikazivi kuti unenge wakabayiwa chii saka nyama dzinamvura dzichikodzima asi zviri kuita zviri nani
asi vana chiremba vazoziva here kuti chii chamakabayiwa nejekiseni ramakabayiwa naro
zvina chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvanhu zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda pfungwa ropa mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaiko saka vari kuzama kutsvagurudza kuti zvingava zvii zvingange zvakanovhiringidzwa nese nekuti tinge tichishandira panhu pakachengetedzeka nekuti patakapedzera kunge tichete pakange poshata popinda vanhu vasinganzwisise vachinotichitibvira mushure meunge uye mabheta tisedu asungwa ese akanouya futi asi mapurisa kwakaya vanhu vatisinganonzwisise kuti vanhu vedzira so zvinhu zvese izvozvo zvinonoungana kuita kushungurudzika kwepfungwa zvokanganisa kurapika kwevanhu
muri kuti pane vanhu vakauya vachikutyisidzirai kuchipatara vasingazivikanwe vaiti kudii uye panga pasina mapurisa here zvanga zvichifamba sei
zvatinoita paya takatongotangoita kuti pave nevakomana vanenge vachitichengetera so vanotonovhiringidzana nevakomana yavo panze vachiti vanoda kupinda asi vakomana ava vanga vanhu zvitinazotanga tavaudzawo kuti aiwa samunhu anopinda muno mushure mekunge akiriya nemu maonawo mazivisi avo kuti hamabhidi dzatakakurakidzai ukaita nekutanawo kupinda nekuti yanga iri nyaya yekuti tichengetedzeke sevanhu vanga vabva kushungurudza tainozama kuti tigadziride nyaya yekuti tinge takachengetedzeka so tainoita kuti vakomana vavo basondo vanotiudza kuti pane apa pashata pane vanhu vari kuuya vane motikari mhando dzinoshandisa nevakomana vecio vapereta ava dzinenge dzisina mapleti vaa kuramba vachimawanda vachidi vachizama kuda kunopinda isiri nguva yevhizit also vari vanhu vavasingazivi
tiri kunzwawo kuti motokari yenyu yakapwanywa zvakafamba sei
mota inorangarira tichinotorwa tiri pamitson park vanonoti pemuchidza vakanongedzerwa pfuti zvinoitwa mumotokari yemhando yegd6 yaive ine ruvara rwakaita brown ipapo ndopandakaona dombo richikanzwa pahwindo remotokari rekumberi ndo pandichirangara ndichiona nepairohwa vhiri rekumberi kuri kurutivi reruboshwe ndobvandazovharwa nebhachi kutikaona
vaomberaishe nhende inhengo yetriplec uye vakasarudzwa kuva kanzura muharare vanga vari parunhare muharare imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi iri kuyambira kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi muzimbabwe zvinogona kuipa zvitevera sarudzo dzakonzera kusawirirana Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi huri mugwara uye vanotarisira kuti huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana gore rino kana kuti 6%. Kunyangwe vamutuli Ncube vari kuti makore mashanu adarika Zimbabwe yange ichitosara nemari muhomwe pane inenge iri mubudget gore rapera vanonzi nesangano rinoona nezvezvikwereti reZimcode vakaenda kudare reparamende vachiti vanoda kuti itendere kushandiswa kwainge kwaitwa mari kuti zvive mitemo yange isiri mubudget inodarika zana remabhiriyoni kana kuti 107 billion Zimbabwe dollars. Zimbabwe ine chikwereti chemari chinosvika mabhiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 billion US dollars icho iri kutatarika kubhadhara vakakweretwa mari neZimbabwe ava vange vachida kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena kana Zimbabwe ichida kuti vataurirane pakuti chobhadharwa sei nekurerutsirwa. Asi sarudzo dzakaitwa dzave kupa kuti vakawanda vanokweretesa Zimbabwe mari uye nevanoda kuikweretesa vachikire kuti inogona kutadza kubhadhara mari izvo zvinovhiringidza vemabhizimisi. Mukuziya nezvematambudziko atarisana nenyika Tabata Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvare Chinai Mutambasere.
Pane zvakaitika tinoona kuti tatova kure kuresa naizvozvo hapana chatakaita senyika chakaratidza kuti tiri nyika tiri paku you know we are being repentant tiri nyika iri kutarisira kuti taakuda kuti chinja zvatanga tichimboita taakuda kuti chitanga kugadzirisika tichito zvinhu zviro kwazvo asi zvakabuda pama elections zvinoratidza kuti hatisati tasvika panguva iyoyo naizvozvo mushure mekunge tisingachakwanisi kuadresa nyaya yedebt crisis zvichakanganisira zvinhu zvakawanda munyika nekuti tanga tagara tisisina mari yekubhadhara zvikwereti zvinoreva izvo kuti hatichatokwanisi kana kuti zvinhu zvatanofanira kunge tichitenga zvakaita semagetsi apa tisina kuclear zvakare zvikwereti so iko zvino ndinoona sekuti tiri panguva zvinhu zvanyanyisa zvatowedzera kushata darika zvazva zvakaita tisati taenda kunguva yemaelections.
Asi iyo nyaya yechikwereti chekunze nesarudzo dzemunyika zvinofambirana sei? Sei vachiti munyika muitwe utongo hwejekerere vasati vataura nenyaya dzekukanganurana zvikwereti kana kugadzirisa kuti zvobhadharwa sei kana kuti restructuring yacho?
Okay, so kuti ndinatsojekesa panyaya iyi ndinoda kukupai example. Handiti isusu tinoziva kana kuti mudzimba dzedu tinogona kuita situation yekuti pane munhu anenge achida iye kubetsereka asi tichiziva kuti munhu kana kuti ane problem kana kuti yedoro tinoziva kuti baba ava takavasiyira mari vachashandisa mari yese kunotenga doro kunyange even vaine problem yechikafu mumba. Saka naizvozvo munenge muchida kuti first munhu musati mamubatsira ngaatange agadzirisika nyaya yeproblem yake. Problem yedu yatiinayo isusu munyika medu muZimbabwe tine problem yegovernance problem yeutongi hwenyika kuti avo vari kutonga nyika havasi vanhu vanotarisira kuti vanoita zvavanenge vati vachaita kana vakaenda kune dzimwe nyika vakakwereta mari vachiti tikuda mari yekuti tigadzirise kuhwange koliari mari iyoyo tinoona kuti hakuzi hazviziri izvo zvainoshandiswa tinozoona mari iyaya yaakunzi yazopihwa mamwe vanoti ma state owned enterprises kana kuti iri kurasika munyika nenyaya yeumori so kuti tibatsirwe tichibhadhara zvikwereti zvedu tinenge tichitotarisira dzimwe nyika kuti either dzinotipa mari kana kuti dzinotipa mari kana kuti vanotikangamwira chikwereti ichocho tika hatingakangamwirwi chikwereti mangwana tichizvinodzokorodza kuita zvimwezvo zvakare.
Saka kusabhadharwa kwezvikwereti uku kunokanganisa sei vemabhizimisi vemunyika vanenge vachida kuzokwereta dzimwe mari uye nevanhuwo zvavo?
Pare zvino tinoona kuti munyika medu meZimbabwe hatisi kukwanisa tingati takatarisana kana kuti ive nenyaya yechibati Zimbabwe pare zvino iri panonzi ipo pahanga alert nekuti gore rakapera hatina kukwanisa kukohwa zvakakwana zvinoita kuti tiwane chikafu chakakwana munyika so zvinozoitika ndezvekuti mari inenge ichipinda munyika inenge yakufanira kunge ichibatsiridza nyaya dzechikafu ichibatsiridza nyaya dzeutano mari iyoyo haisi kukwana. Kana dai ichinzi tinayo mari inokwana inouya munyika tinozoishandisa zvakare mari iyoyo kugadzirisa nyaya yemagetsi kugadzirisa nyaya yeroads kugadzirisa nyaya dzemacommunications network yedu So infrastructure yedu amirira akaita zvino munyika pare zvino habatsiri kunyanya avo vane ma business not anoita kuti munhu aite business muZimbabwe zvinyanyo dhura sereke nekuti hakuna magetsi nekuti hakuna mvura nekuti kana achitarisira kuti iye achange achida kutenga kana petrol kuti afambise zvinhu zvake zvaari kutengesa zvange zvichinyanyisa kudhura tu hatina mari hatikwanisi kukwereta kuti tikwanise kunge tichigadzirisa zvinhu zvinoda kugadzirisika munyika yedu.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutamba Sere vachitaura vari parunare kuLondon. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zvuru gumi nechimwe nemazana matatu kana kuti 11,300 vakafa kuLibya zvitevera mafashamu emvura uye uwandu uhu huri kutarisirwa kuwedzera. Vakafa vakawanda vainge vari mudunhu reDenna uye izvi zvakaitika nemusi wesvondo svondo rapera. Vanhu vanodarika zviuru gumi kana kuti 10,000 havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Vanopa rubatsiro vari kuyambirawo kuti vave kutyira kupararira kwezvirwere zvinogona kutozouraya vanhu vakawanda. Mutungamiri wesangano reEuropean Union Commission vaUrsula von der Leyen nemutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgina Meloni vashanyira chitsuwa cheLampedusa icho chinonzi chaita dambudziko guru revapoteri vanodarika zvuru zvinomwe kubva kune dzimwe nyika dzichiri kubudirira kusanganisira dzemuAfrica vari kukwira zvikepe vachienda kuItaly kuedza kuti vatsvage upoteri. Vanhu vanogara pedyo nechitsuwa ichi muItaly vanoti havasi kufara neuwandu hwevapoteri huri kuramba uchienda kunopinda munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Tabo Kancube mutori wedu wenhau weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzine chekuita nevechidiki.
Ndakazvarirwa kuHarare ndakakwirira kuSocial Gigs IQPivana 4 ndini musikana and ndini second born. Life yedu ndati life yangu neupenyu hwekumba kwedu yanga iri pakati nepakati inge sinonyenyeoma inge sina kunyenyererika asi ndiri mwana aitofamba dzeseni dzakareba kuenda chikoro dzimwe nguva ndaitosvika kumba kwadoka nekuti paitokwirwa tumakombi kudzoka kwezi ndaidzidza kuzvatrend.
Takatanga kupinda mune zvematongero enyika sei
politics ndakazotanga patikangosvika 18 years ekuti nzvimbo yandaigara vanongoti mwana akangosvika 18 years panongoitwa zvemushangano anenge atewo apeswawo mastructures saka ndopa ndakatanga kuita zvepolitics ndisingatewo ngonio kana kuita chingati kusvikira na ndatewo pc yekumayouth access handina kutora nguva yakareba ndakabva ndaroorwa that is 2016 ndakabva ndaroorwa ndiri kugara izvezvi zvekuri shinga.
Maroorwa makazoenderera mberi sei nenyaya dzepolitics idzi?
Ndakatongosvikawo ndichitongoswa mastructures enzvimbo yandanga ndiri ndikabva kusel ndangandisel ndakaita secretary ndobva ndaenda kubranch ndikaita secretary yeeducation ndichitongokwidza ndichitongodaro kuthen ndobva ndazoita kuyouth ndanditrezara ndichitongokwidza ndichitongoenda asi handina kunyanyisa sere because ndakabva ndatongopiwa mapost iwayo ekuti ndakabva ndatongoona kubvunzwa kuti mune mapalicitation dzakaita sei ndobva ndatongopiwawo zvinhuzvimbo zvekuchoro dzani kuramba ndiri pasi.
Kubva pamakasvika 18 years manga muri kushanda here manga muri kuzviitira bhizimusi here maa muchiita sei?
Pandakapedza zvechikoro ndakatoenda kubasa ndakatombosi ndakachopi then ndobva ndaroorwa ndeki kurushinga ndakangoshanda nenonzi World Vision ndichishanda programu yesponsorship yevana andandiri volunteer but ndimi nano zvichandira nemaoko angu ndinge tamburire right now ndinengurire 43 ndinobheka mabhanzi ndinoputisa maputi ndichipeka ndichitengesa ndo basa randinoita zvangu.
Titarise izvezvi mava muparlamendi, chii chamungavimbisa vechidiki?
Munzvimbo yandinogara inini inzvimbo iri kudhivhelopa, saka zvinhu zvatakaitirwa nezvatiri kutarisira zvichiri pagrade repasi, asi sezvinhu zvichiri kuuya tiri kuti mayouth edu daiwana maprojects maprojects ari kune kune nhaure kuti inzvimbo isinganyanyenaya sereti dzekuchengeta mbudzi ekuchengeta mbudzi ekuikira tichivapomba nekuti vaenda kunodzidza zvekusona nezvekuchengeta huku nekupane zvakatombounzwa zviripo izvozvizvi zvatiwa pasejiri nani. Then kuzvikoro zvedu vamwe vanga vatori nezvikoro zvachichacho, asi sofa tatari zvikoro zvakavakwa zvekuti mwana anobva kuharareka anotoapreciata zvikoro zvezvo, anokwanisa kutodzidza vatova even nemvura ekutovhura pamateti. Saka chetiringonyanyoda sereki ndechekuti pamaprojects atiri kupiwa dai kwawana let me say tuma industry tuiki tinokwanisa kusponsa kuti munhu ari kuchengeta nguruve dzake awane padhuze, patinochengeta nguruve dzake awana padhuze sekuti at least magesa kange aripo munhu ari kuchenhaende dzake achamire kuti ndichanoovhelekesa kuharare o ndichanopita ndrodhari yangu kuharare zvinongoitika tiri kuno kukurishinga. Then marodhi edu isusu anongogredhira chete uchizi kukanaya anovhiringidzi, saka tiri kuti dai matara edu achiwedzerawo kubva kwaakagumira kusatara achisvika kumamisha kuno, zvinobva zvatibatsira nekuti mabhazi tanawo takungofamba patinoda, saka tikange tine tara tibatsira tinge tichikaisa semabhizinesi edu pambura yatinoda. Zvinhu izvozvo zvikaitika I think mayouth edu anofara, vana vedu vari kuchikoro vanokwanisa kuaccessa education zvinge kanga tinga nenhaye magesi ICT ikauya vana vedu be just as easy ikwal sevana vekumatown.
Semunhu ava mutungamiriri munzvimbo, murume wenyu anozvitora sei?
Murume wangu anondisapota zvakanyanya ende ndinofunga kuti ndini manotondidzora sekuti ndichiri wechidiki da ndini manoita hasha dzinondiya nezvi zvinenge zvichiitika, asi munhu anotondidzora munhu anondi advisa isoapotiti.
Avo vanga vari amai Barbara Thompson vakapinda mudare reparamende vakamirira vechidiki vekumashonaland central vari pasi pebato rezanupf. Vanga vachitaura naTaboka Ncube westudio 7 vari ku Mashonaland Central kwakare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndadzoka zvekare nenyaya yevaRoma 13 iyo inoti hurumende dzakadzipa naMwari, naizvozvo vanhu vanofanira kudziteerera. Nhasi tina mufundisi vamunogara muchiwa pachirongwa chino, Reverend Kenneth Mutata, vatabvunza kuti vatiudze maonero avo pamusoro pevaRoma 13, sezvo paine vamwe vanoti dzimwe hurumende pasi pano hadzikodzeri kuzviti dzakadzikwa naMwari. Reverend Mutata, heyo nyaya iyo.
Tinotenda vaWande. Chekutanga ndechekuti mashoko ari muna Romans 13 anofanira kuverengwa pamwe chete namamwe mashoko mazhinji ari kutestamente itsva netestamente yekare, pamunoona dzimwe nguva Mwari vachifarira kugadzwa kwemadzimambo, dzimwe nguva Mwari vachitaura kuti umambo hwevamwe vanhu hwapera.
Sei muchidaro mufundisi, titsanangurirewo apa.
Mwari vanorecognize government in capital letter G, nenyaya yekuti Mwari vanoda kuti munyika munge mune order, uyezve kuti munge mune justice kana kuti kururama. Saka Mwari vanoda kuti kunge kune hurumende dzinofanira kunge dzichiita kuti kururama ikoko kuveko, mitemo iveko, uyezve kuti mitemo iyoyo iitwe zvakanaka.
Saka Mwari anoshanda nehurumende dzose here sezvo vamwe vachiti dzimwe hurumende dzacho dzinoshungurudza vanhu pasi pano.
Mwari havana hanya ne government in a small letter g kana kuti hurumende imwe neimwe inenge yauya kana isingachifambirani netsika yekururama kana kuti yejustice uyezve nekugadzirisa kuti vanhu vagare zvakanaka.
Sei tichiona vanhu vechitendi vachinyunyutira hurumende dzinonzi dzakadzikwa naMwari.
Ndokusaka tichiona dzimwe nguva munhoroondo yebhaibheri Mwari vaikurudzira kugadziwa kwamambo, asi pamwe tonzwa vachitaura kuna Nebukadhinezari kumuudza kuti umambo hwako hwapera, kana kuti vachiudza Saul kuti Mwari havachakurecognize chero uchiri pachigaro. Zvaitika izvozvo kana mambo asingachifambi negwara rekururama rejustice, kana kuti negwara rokuti vanhu vagare zvakanaka.
Saka nyangwe hurumende dzinoshungurudza vanhu dzinogona kuvanda nemavhesi emubhaibheri evaRoma 13 here naye mufundisi Mutata?
Romans 13 inongoshandisika chete kana hurumende ichifambirana nemurayiro wokuti vanhu vagare norugare uyezve noupenyu hwakanaka. Nokuti kana ukagara uri mufumi uchitonga munyika ina vanhu vakawanda vane nhamo nokutambura, haugoni kutonga nyika iyoyo norugare nenyaya yokuti vanhu vazhinji vanenge vachikuvenga, vanhu vazhinji vanenge vachisvora utongi ihwohwo.
Munotii kuvatongi venyika pasi pano?
Zvakakosha kuti kana ukava mutongi zviri nani kuti iwe uve murombo vanhu vako vachidla vachiguta, nokuti vachakupupurira zvakanaka. Zvino kana iwe nemhuri dzako ukafuma vanhu vose vaunotonga vachitambura, vanhu ivavo vachakuvenga zvikuru. Kwauna vanhu vasingachakuteereri uri mutungamiri wenyika, woziva kuti umambo hwako wasvika pakushayiwa simba.
Saka muchidimbu Reverend Mutata, mashoko ari muna vaRoma 13 anorevei, anotiratidzei?
Mashoko ari muna Romans 13 anotaura kuti vanhu vanofanira kukudza hurumende. Ndo zvinofanira kuitika kana hurumende ichikudza mirayiro yayo uyezve ichichengetedza vanhu vayo, uyezve kana ichiita kuti nyika igare norugare, uyezve kana ichikurudzira kuyanana, uyezve kana ichipa vanhu mikana yakafanira. Kana zvose izvozvo zvikaitika, vanhu havakudzi hurumende nenyaya yekuti vanoihla, vanokudza hurumende nenyaya yekuti vanoida. Izvozvo ndo zvinoita kuti nyika igare norugare. Kana zvikadaro, Romans chapter 13 kubva paverse 1 inotanga kumeka sense kuvaKristu kunyangwe navanhu havasinganamati. Tinotenda wande.
Tinotenda zvikuru Reverend Kenneth Mutata netsananguro yavatipa. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vatereri, tisati tavhara chirongwa chedu, regai timbotarisa zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Highlanders yarova Yada 2-0, FC Platinum 1-0, Capes United yaita Mangange 1-1 neChicken Inn, kuchitiwo Simba Bora yaita Mangange neShisham 0-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited General Assembly nemusi wechina, asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti sangano iri rinofanira kuti rivatsure nemhosva dziri kupomerwa hurumende yavo dzekutyora kodzero dzevanhu kunyanya vanopikisa. Asi veZANU PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Aiwa hama wadiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndimi wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
So
kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 17 kuMpandula 2023 mokesitube. Endabeni zethu namhlanje.
Uzahamba khona le elizweni elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kwinsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakhansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa. Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority.
Ngokuphokelela phambili ukuhlanyezwa kwabaphikisa uhulumende, zalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezemidlalo, zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngenani labantu azahamba lalo, zisithi lokhu akutsho lutho ngoba kumele ahambe labazomvikela, abaphatha intambo benhlangothi ezitshiyeneyo labanye. Umnangagwa ujayele ukuhamba labantu abaningi emhlanganweni ye-United Nations General Assembly engenwa inkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sibhokele umnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezembusazwe okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
I-United Nations njengoba siyazi ukuthi inhlanganiso yakhona vele nge-diplomacy, iy'nkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana. Kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa, umnumzana Mnangagwa, uzahamba khona le elizweni elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ngama ama-reporters lana e-SADC ne-AU le-AU. Kutsho ukuthi vele iyasaqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okokuqala, into yama-sanctions yase ziphele ngabe lokhu esithi sengakhethwa ama-sanctions akhishwe. Okunye kuyabe sekhuluma ngokwe-Zambia esithi khona hhathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele ezindabeni zamanye amazwe. Kasuzaqembe aqambe negama, kodwa ngiyazi ukuthi izakhuluma ngakho esithi kanti indaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kodwa nxa sikhangela khonokho ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi ahozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu, mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ungazinandelele vele nxa kungathiwa khona into yokhetho kayihambanga kuhle, kunokuthi yena athi yena hhayi ingona sekulungisisa. Uyabe sedina izicondiza kube sezithethisana labantu, sedijima sesiyathayi inauguration. Kutshengisela vele ukuthi inhloni kazikho, ngumuntu lwana ovele usengene ehlandeni lokuthi kasalaleli mina. Akusezi kwethuse ezihambela nje njengomuntu okungela khona nkinga, hhayi novele sesimazilezi nhloni akula.
Ye, kodwa siyabona njalo u-Antonio Guterres onguyobambe United Nations wamenzela mhlophe ukuthi unqobele. Ngakho-ke nxa ebuya khona ngapha phela inhliziyo yabe mhlophe nke, akunjalo?
Ye, phela njengoba ngiyisitsho lapha mfowethu ukuthi into ye-United Nations angisho bona vele yinhlanganiso yemanyano, asithi sibe kwazi engxenye amanye amazwe e-SADC ayeke khona lawo le-South Africa. Ukuthi uyenzele umuntu amhlophe akutsho ukuthi uyathakazelela. Angisho loba nxa umntwana engazamelwa kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe. Mina vele angibona ngathi into enhle ukuthi wenzelwa amhlophe United Nations ukuze bamhuge beze bakhulume baye bahlalisane naye phansi. Lokho kuvele kuzakwenzakala.
Kodwa uyalalela yini ababekhuluma?
Ngaye uyalalela into ekhulunywayo, ngaye vele kusukela ngomnyaka ka-2018 laphana wayezele ezalalela abantu abayemtshela ukuthi hhayi kungabi lokhetho akube lehlanganiso yomanyane, kodwa yena waqinisa intamo kunje sohanhlela abanye asebenza lawo vele bayakhalakhala kalaleli ubuqholo bakhona yibo obusinzeni senkingeni esikuyo khathela.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezombusazwe njalo ukuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abaphikisa impumela yokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncobakazi bathi bakhahlanyezwa libandla elibusayo lamapolisa. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathole amagabha avuzayo.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa.
Khonokho-ke okukhuluma ngakho baba Mafa, kwenziwa kuyini?
Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority eParliament khona bezatshintsha i-constitution. Okwesibili yikuthusela abantu ukuthi kungaba le-rerun noma kube le-new elections. Abantu sebethusele bazakwesaba ukuvotela ibandla abalifunayo. Okwesithathu yikuthi, okwesine yikuthi vele injongo ezani ngabona sidliwe, iyasebenza udlame, sikubonile kunkomo, sakubona kusithole, sakubona kumzorewa, sakubona kutekele, sakubona kundaba ningi sithole. Yikho-ke istrategy yona labayenzayo yiyo yokuthi abantu bathusele, bangathusela sebezayekela ukunakana, bacine sebevotela ibandla lezanu ngenkani. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuzinzanga eZimbabwe, abantu bazathola nzima kweminyaka engu-5 uma kungakhuphulwanga. Ngalokho sithi abantu abazinze ngenxa yokuthi okungaphiliyo kuyahlola. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla le-ZANU-PF uyakuphika lokhu.
Ama-elections abuyile, kwaba nokhetho, ukhetho lwenziwa, kwaba nempumela yokhetho. And umuntu engathi abantu ade bekhangele ukhetho yi-Zac. I-Zac yatsho ukuthi asabe nqobile ngobani. U-president wanqoba, kuma-MPs bangena ama-MPs e-ZANU-PF, bangena ama-MPs e-CCC. Uma kuthi ukhetho lungahambanga kuhle, ama-MPs ayi-CCC avumelene ukuthi bahambe eParliament. Ayinto bafikile eParliament ngale bathi bona labo sebengama-MPs ngokhetho okade lukhalo yi-Zac. So ngaleyo ndlela mina mbona ngani ukhetho solubuyile lwadlula esesikukhangelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo, abantu basebenze, uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo. I-ZANU-PF ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele bazisebenze, abantu kufanele ukuthi bazise ukuthi baselizweni labo bakhonise ukwenzani.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abakhahlanyezwa libandla elibusayo nalaba abacatshangela ukuthi basebenza lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa, kuhamba njani khonapo?
Okuningi-ningi lokhu ukuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni. Ngibona ngani uma kunomuntu ethusela omunye akuhanje kuyobikwa emapholiseni. Abantu laba badinga amapholisa, njalo uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo. Silama-courts ukuthi uyahamba kumthethwandaba, uvunyelwe ukumangalela umuntu okuhlukuluzayo. So ukuthi sezaphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulamanye abakhonayo nayo, hhayi, ngibona ngani mina kimi ozinto yabo ungafanelanga. U-reference ashaya impembe ukuthi isikole nansana singenile, u-reference leyo mpembe ukuthi ayishaye, nguye onemvumo ukuthi lesiyana yisikole. So thina njengeZANU-PF azizanga sizirefurele, kwaba khona i-Zac eyayikhayelele olukhetho, yakhipha njengwanjilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president. So namhlanje ngasokuya abantu bathi khona bona basuthiseki, abasuthiseki ukuthi kukuphi, kade ufanele kube njani. So thina sesikukhanele ukuthi ilizwe i-ZANU-PF siyivusa kweminyaka futhi yona le engu-5, abafuni ukukhanela olukhetho asikhaneli ngo-2028.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla le-ZANU-PF ubekhuluma le-Studio 7 esevela Bosi esabelweni seMatoran South. Singangeni kusigaba esilandelayo, siye sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sefika phose inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,300 ababulewe izimpophoma zamanzi kweLibya kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Kubikwa ukuba kudabuke amadamu amabili akhukhule imizi labantu esigabeni seLibyan Red Crescent. Bathule nzima abantu kwele Morocco okube lokuzamazama komhlaba ngeviki epheleleyo. Bajabalela abantu abafika phose inkulungwane ezintathu. Kwezamasiko namhla osithandekile emhlanga weStudio 7 kuxoxa lo nkosikazi Patricia Tshabalala ochasisa ngohlelo lwakhe lokweluleka abafana, abantwana abadlengulwayo, intandane lamantombazana asakhulayo, intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho kumcimbi wokunanza inkosi umzilikazi kamashobana ngempelaviki ephelileyo.
Mina ngisungule uhlelo lwamantombazana ngabona sokulambe kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana. Besikhathi kube nguye umntwana oyintombazana ozifaka ekudlwengulweni. Ngabona futhi isiko sesibalekele kakhulu sathatha amasiko abanye abantu angafundisa abantwana ukuzivikela nokuthi bazi ukuthi bazivikele njalo nokuthi bahloniphe sengaphindizeka lapha nalapha. Ngatho futhi ngimele ndiqabe bachaphise besesebancane so bathi umthwente sihlaba usamila ngihle mbafundise ngibatshengise ngendlela kuphika ngokuthi bazihambe njani bengaphungula vele amazili amaningi ngoba mthetheyaezeumntwana eyintombazana akumelanga phonge uhambe samama lequkunjaniephongekambanalokabakonke ngase ngisithi hhayi amasiko laphathi ekahleki.
Liphathisana labazali babo lo mphakathi na?
Abanye bathunyelwa ngabazali babo ukuthi macha gogo nomfakamto bakho akuthi sigcinele abanye omamaka bakho basebagweti kangaphi khona bekazweni gogo ngitu abantwana basebele kani ngiqeda ukuligcinele khona ngapho umfundisele ugoqele mama sivumelane kakhulu siyabakhuthaza abantwana kabasiyabe sihleka siyazama ukuthi sibancede kakhulu ukuthi babe zempilo zabo ezinhle nabekho sizenzele umuzi wakhe kumbuya napho engahlukumezekanga nabekho sobukhulu abazali abaningi bathokozeleka kakhulu sathokoza sithi mama sibabonile nampobani bona kaba badlenise asabadlukuli sibadlabo nabona kaba abangadlengelwanga sibafundise ukuthi baphathane njani la nabanye babo siyabancede ukuthi kakhulu esiningi
njengoba lilondoloza lentandane bakhona abangabafana labo balezabo yini izifundo?
Ye, bazazi izifundo zabo kakhulu siyabahlanganisa nabangamankazana sakhulumisane safundisane labo bashelane njaloko sisithathi benhlanganiso esathi izinqosi nabanye abantu abadaba bajemeemlaneni babuye bazobafundisa bebatshengisa ngabe bayabuya nje bazezanengabafata abafata
kahle kahle kuyini okokuhlanganisa lamasiko kangaka ukuze uwalandele usungule lolu hlelo?
Ya mina ngizenyaka nje kamasiko lawo ngithande ukuthi ngibuye besimeni sami ngingakahleki ngingaphumi kwakalithi lokhu ethiwa kade i-identity ukuze ngenze kuhle emhlabeni. Mina ngingumbaba olandela ibenseyi lakhulu ebengithanda isibindi sakhe owaze waba into yokucina yomfazi so mina ngizethi umathaya ugogo bezikheni ngibe zikheni ubamaesizwe kamthwakazi abanye beni bambiza bathi ngumamaesizwe umamaesizwe sikamthwakazi ngithanda ukuthi ngibisele ngibekondi ngomuntu ngidondeka ukuthi isizwe sethu kahle sime sisemasikweni abo.
Sikuzwile kuvidiyo uthukuthele usithi uzala inkosi njalo kungenziwa njalo esigodlweni senkosi kusitsho ikhansile yakoBulawayo. Lalingakhangelelanga yini ukuthi kungenzeka lokho okwenzakala koBulawayo?
Ye, ngizazi inkosi abantu abami nangigogo inkosi abantu ababili bomazali inkosi obathabalala omavuso abadala ojengajikila omthimkhulu omazali inkosi ngikhaba nesigodlo sami Tiana, nobody wants to have a very good person. You are a system, the same person, the same call, even more than call. I then took the seven and eight. Now, which means a lot. Now, Father Conoco, everyone in the game. They said that would have
lo unkosikazi Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu wexoxa econgweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7.
Babe lobola usenzile makhelo kokobe babe etela mazo
sika sizwe ezokholo lesiKristu silontungamene inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Lingabe linjani bazalwane abathandekayo kumagumbi amane omhlaba lapha elikhona. Sibonga sidumisa siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze kufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo. Namhlanje-ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2. Siyakubala amavesi amathathu kuphela. UNehemiya utholakala eTestamenteni elidala. Sizabala-ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4. Kufundeka kanje. Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungagudi na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela. Ngathi ngisaba kakhulu. 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebuphi ngani lapho umuzi, indawo yamathuna awobaba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na? 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Zihlobo zami ezithandekileyo, incwadi le esikhumbuzana ngayo, esiduduzana ngayo, iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu. Lapha kukhulunywa ngendoda enguNehemiya eyabonakala iyobuso babudangele, ubuso obabungemnandi, ubuso obabuthengisela ukukhathazeka kakhulu, ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imilomo. Uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye, ikakhulu umuntu omaziyo, uyabona engakakutsheli ukuthi akizwa kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho, kuyakutshela ukubana lo muntu uphathekile. Ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo uze uthi uthi. Ungakhangela ke emphakathini lapha esihamba ngakhona, abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungelantokozo, obungelanjabulo, ngokubana zinengi izinto ezibahlupha ngaphakathi. Le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe ingaba nje njengokunye, kodwa yindaba yangaphakathi. Abazali bahamba bethwele nzima ubunzima obungaphakathi, ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani, kumbe yikubaselela kokudla, amandla kawakho, imali kayikho, ngenelise ukwenza ulutho, bese kusithi ubuso bakhe bube sebubika indaba engaphakathi. Labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla. Angitsho ukuthi lokho kuqondile, abanye bangena entweni ezimbi kakhulu beqothwa ikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu. Nxa sekunjalo abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya. Akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe, kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya. ungatshelwa ngamuntu uyazibonela ukuthi ungaba indlala ungaba zingxabano ungaba yikuswela injabulo kayikho ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo lapha akula kujabula kuleli khaya kodwa ke uNehemia uthi wesaba kakhulu inkosi simbuza ngobuso bakhe kucine ngokuthi kuvesifo ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu asikhulekele uNkulunkulu wezulu sethule imithwalo esilala ngaphakathi sibe yiwo abathola injabulo lokuphumula ukuvela ngakuwe amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Wezabatha uThabuka Ncube weStudio 7 Qoqa Rotonderayi Maphosa wayethatha isidakamizwa.
Ngaqala ukusebenzisa izidakamizwa ngise-university ngo-2006 and ngase ngisima ukusisebenzisa ngo-December 2021. So ngathi ngisanda kungena esikolweni eSolus University ngabizwa ngabangane bami ukuthi siye ijabula okobulawayo eTown. Sathi singene eTown ngabona abantu bedakwa besisebhawa bengakangeni kubhawa empilweni yami bekungokuqala ukuthi ngingene eBhawa. Ngathi ngisebhawa ngabona abantu bekholisa sibili begida sibili bebekholisa impilo khonapha. Kodwa mina ngangingiyela imbodlela ekade zibanjwe ngabanye abaningi khonapha ngase ngisithi kimi how Tondelayo ungabamba imbodlela leyi engxenye ungachaze kanjalo njengabanye abachazekayo laphana. Yikho okwaba ukuqala kwedubo lami lezidakamizwa.
Izidakamizwa lezi wawuthatha ziphi?
Ngaqala ukubamba utshwala. Utshwala besobubiza igwayi, kuthiwa ngama-cigarettes. Kwasokuhamba ukubronco, i-bronchlear. Kwabiza futhi i-diazepam, la ngama-sleeping tablets. Esiyoneni babanye bathi ngamangemba. Akuphelanga khonapho. Kwasokungena futhi ethiwa yi-cat. I-cat i-cocaine echiphileyo. Akuqinanga khonapho. Kwasokungena iguga, umtoriro lo osobungenile, osobuhluphayo kathesi.
Pho izidakamizwa zonke lezi wawusenelisa ukuzithenga njani? Wawuyithola ngaphi imali?
Ngase ngitshontsha ukuthi ngizithole izidakamizwa lezi. Ngathi sengixotshiwe esikolweni ngase ngitshontshela ubabami. Ngatshontsha sibili ngendlela ekadingalunganga. Ngangingena ku-EcoCash yakhe ngisenza ama-transfer ku-EcoCash, ngisenza i-bank to wallet transfer and i-pin yakhe ngayithola ngoku-insula i-application ekade irekhoda konke kade kwenza ubaba efonini yakhe. Ngase ngimuwayiphela sibili i-bank account yakhe ngitshontshe imali yakhe ngisebenzisa ukuthi ngithenge izidakamizwa.
Manje lokhu kwashiya ubudlelano lemuli bumenjani?
Ngemva kwalokhu khonakho esengibonile ukuthi sengitshontshile imali yakhe, wangixotsha endlini. Engixotshile endlini yakhe ngase ngihamba e-Highfields. Lapha engakontinua ukuyenza izinto zokudakwa zona lezo. Ngesinye isigaba sakhona ngase ngihlanya.
Pho kuyini okwenza wama ukuthatha izidakamizwa?
Ukuze ngine izidakamizwa lezi, usisi wami ngemva kokuzwa ukuthi ngase ngihlanya e-Highfields, wabuye e-Highfields wangithatha, bangikhulekela sibili, bathandaza sibili all night. And mina ngizikhangela esibukweni, ngangingasathabi ngekade ngikubona. Nxa abantu bekubiza bathi ngama-goodbye, uyabe usuvuvuke entanyeni lapha, bathi ngama-lymph notes, ebesevuvuke ukuthi lami bengingasazazi ngizikhangela esibukweni. Abantu bebesithi bebengikhangela bekungani bebengenyanya. So into leyi sibili yangihlukuluza ukuthi hayi Tondelayo, wena wakhulela sibili esabatheni ufundiswa ukuthi izidakamizwa azilunganga. Pho khangela esibukweni, khangela isimo sakho, abantu sebekwenyanya. So ingqondo lezi zangenza ukuthi ngizikhangele ukuthangethi hayi lo ayisiyompilo engani ilungile. Umasalo wami umama wokungizala wabhubha. And nxa abantu bekhuluma yakhulunywa kusithi ukuthatha kwami izidakamizwa kwamuyenza abe le stress esamfikisa esigabeni lesona leso. So izinto zonke lezi zangenza ukuthi ngikhangele impilo yami. Ngase ngixojiwe esikolo i-degree ngingaselalo, ngangingela msebenzi. Ngangingena lokuphuma ejele ngoba ngangitshontsha, kwangenza ukuthi ngifise ukutshintsha impilo yami. Yikho okwenza ukuthi ngiziphele ukuthi angisafuni pho ukubamba izidakamizwa.
Lo ngutondela iMaphosa obexoxa lo Tabo Kancube weStudio 7. Wezemidlalo intshatshele izindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seCasablanca Premier Soccer League.
Iqembu leLenders linqobile iyadwa ngethu kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni Papa Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenders lokhu lithiwa ngomklomelo wodwa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yelenkezi Platinum Stars. Iqembu lenkezi Platinum lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu 45 kuthe leLenders le miklomelo engamashumi amane lane 44. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Chicken Inn. Iqembu leTriangle linqotshwe nge-1 kanyange leFC Platinum kuthi iqembu leSimbabwe linqobe leShasham nge-1 kanya. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyabulisa laphana kustudio 7. Igama lami nguAlson Ndlovu, ngibuya eNkayi esigabeni saseGulu. Ngingumculi werumba, igama lebhendi kuweSuper Sounds. So okwamanje nginama-albhamu ayi-4, manje sengisebenzela i-albhamu yesi-5. Azikatholakali kodwa uyakhona ukuthi ulithole iqembu ungangena ku Facebook laphana sikhona kuwe Super Sounds likhona igroup lakhona laphana ku Facebook ma uzifuna ingoma ukuze uzithole ingoma zaseguwe ngiyatholakala laphana ku +27 84 633 6509.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.